hazvisi zvinhu zvitsva musarudzo dzekuAmerica. Hongu kubvuma kuratidza kugamuchira uombu hwezvechokwadi. Asi vaTrump vane kodzero dzekuongorora nekuvhunza zviri pamutemo kuti maguta ose agutsikane nemavhotsi kuti vanhu vose vavimbe nesarudzo. Asi vanogona kutadza kubvuma sezvo havasungirirwe kudaro. Constitution rekuAmerica rakataurwa muna 1787. Harisungiriri mutungamiri wenyika anenge achitonga panguva iyoyo kuti abvume. Hungori unhu hwakasiyiwa nevakambobva vatungamiri venyika. Hazvisi zvinhu zvitsva. Kubvuma kugamuchira kuti pane chokwadi muenzaniso zvakamboitwa kuGeorgia muna 2018. Mumiriri weDemocratic Party akwikwidza kuGeorgia Governor Stacey Abrams akarambawo zvekare. Kubvuma kune waikwikidzana naye Brian Kemp akangwarirawo zvekare kusataura maererano nezvekubva kana kugamuchira.
Izvo zviri kuitwa navaTrump zvekuramba kutambira zviri kubuda musarudzo. Zvinhu zviri pamutemo here tichitarisa sarudzo dzemuAmerica?
Panguva ino zvisinei, vanhu vari kuwirirana nedanho ratorwa navaTrump here kana kuti kwete. Ivo vaTrump vari kuita zviri pamutemo uye vane kodzero dzekudaro. Zvakasiyana nedzimwe nyika zvinoti mutungamiri wenyika anosarudzwa neuwandu hwevanhu vamuvhotera. MuAmerica angakwikwidza, angawana mavhotsi akawanda, asi hazvisirizvo zvinozopinza munhu pachigaro. Pari zvino vemapepanhau vakataura wavanofungidzira kuti ndiye akakunda musarudzo. Kana magavhena emaguta ose ari makumi mashanu apedza kugadzira gwaro rinonzi Certificate of Assessment rinoratidza vakakwikwidza vanozosungirwa wovhotera president nemuteveziri wake musi wemvuro 14 December. Maguta anozosungirwa kugadzira magwaro matanhatu anonzi Certificate of Votes anozotumirwa kuna president weSenate uye newe archivist weUnited States of America. Mamwe magwaro mana anozotumirwawo kuma state officials. Izvi zvinobva zvadzikisa basa reElectoral College kusvikira sarudzo dzinotevera. Kana zvadai, anenge akunda musarudzo anozodanidzirwa nehofisi yeFederal Register. Vaya vanenge vaine kusagutsikana nezvabuda musarudzo vanozokwanisa kuongorora zvekare pachezvavo.